mhuri yandakasungwa wetsurondisunge tsurondisunge yedapira hunanja dapira hunanja romutakunanja mutakunanja wegugunanja gugunanja rokuita kunanja Yeka, nimatanga kunwa. Yeka, nichiremerera. Yeka, nizongororo. Yeka, nimvura yatsongwa. Vemberi, vanomwa mvura tsvene. Veshure, vachinwa mapondwe. Yeka, niwaro, mwenda mberi.
Come on. ndise manja chaiwo makadima kadima kadima kadiko muri kufara ere muri kufara ere ndoda kutenda zvakanyanyisisa nerudo rwamaratidza nhasi nekuya kwamaita nekuti music yatinoridza inenge iri yedu chete kana tisataiburitsa ndimi varidzi vengoma imimi all right tikatidai soo